Tichitaura pamucheto wemusangano wechirongwa chehurumende chekupa vagari kwaChivimbeu nembudzi senzira yekurwisa nzara padhibha rekwaMuseve, mudzitiri wekwaChivi vaInnocent Mutinguini vati mugwaro rekwabudiswa neZimvag pavanhu vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezviviri 172,000 vari mudunhu iri, vanhu vanopfuura zviuru makumi masere 80,000 vanoda chikafu nechimbi chimbi.
Yakabudisa ngororo yakaitiwa pakabuda nyaya yokuti nyaya yokushaiwa kwechikafu maChivi yakabva pazvikamu zvitatu nezvisere 30% kubva muzana, iko zvino yakaenda pazvikamu zvina nezvisere kubva muzana 48%, kureva kuti chikamu chevanhu vanoshaiwa chakakwira nezvikamu gumi kubva muzana.
Vagari vazhinji vanoti havasisina chekudya mumatura avo sezvo vakasangana negohoshoma nenyaya yemvura yakarambira mudenga mwaka uno. Mumwe mugari wekwaBhevhura kuwadhi 4 kwaChivi, amai Sarudzai Madamumbe vanoti havachina sadza mudzimba nekudaro vave kurarama nekudya murivo chete.
Tinogara muno muwadhi 1, nzara ndoyatibaya, tinongoti kana tabva kunochera kubvunza iya touya zvetogara totongobika murivo ndootongodya. Usina sadza nenyaya yekushava sadza, sadza ndoratiomera.
Izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wekuwadhi 1 amai Teresa Mangwiro, avo vati vave kurarama nemichero yemusango.
Nzara yakanyanyisa, izvezvi zvimatohwe zvatopera kudai, vanhu votoshaya kuti totangira papi, nokuti vanhu vangachirarama nomatohwe nesu mavo akamanyashabhani zvoita zvozhomweka hadzisi kuita mazuva nokuti dzakanyiwa dzakaora dzanguva shoma zvokuti vanhu vazvibatsire. Ndozvinhu zvatiri kurarama nazvo, totochemawo kuhurumende kuti dai yatombotibatsira nesadza kunyanya nembeu yachona zvakare kuti tigone kurima nezvigotikira zvakanaka.
Vagari ava vanoti vakasawana rubatsiro nekukurumidza vakawanda vanogona kurasikirwa neupenyu, uye vana vakawanda vanogona kusiyira chikoro panzira. Vachipindura vamutingwani vati hurumende yatova mubishi rekubatsira vanhu vose vakatasana nenzara maChivi ichishanda nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP.
Saka takanangana neizvozvo, hurumende yakabva yatipa kuti tinge tiri kuWorld Food Program. Ukatarisa madistrict anoiswa kuWorld Food Program ndo anenge ane nyaya yezhara yakati kwirei. Saka iko zvino urongwa hwedu hwatinahwo nhasi kwatangwa training yevanhu vepaprovhinsi vanofanira kunge vachizotraina vekumadistrict nyaya yokuona kuti chirongwa chehurumende chinonzi Food Deficit Mitigation Strategy chinova chirongwa chokufidha kwevanhu takanangana nekuchinja kwemwaka uku chatanga maChivi.
Vachitaura pamusangano mumwe chete uyu kurukota redunhu remasvingo, vaEzra Chadzamira vati hurumende ichaitira vagari zvirongwa zvekurima nekumadiridziro kuti varwise nzara.
Provhinzi yemasvingo takatarisa nyaya dzeagriculture sector ichaita madiridziro anokwana kuita 70,000 hectares muchikamu cheNDS1 chinoreva kuti kubva mugore ra2020 kusvika 2025 tichange tichikwanisa kuita maigation scheme anokavha 70,000 hectares kupfurikidza nemvura iri mumatunhu emasvingo ari muno akafanana nemadhemu makuru anatoko mukosi.
Vachadzamira vakaparura chirongwa chehurumende chekupa vagari vekwaChivimbudzi mazana mashanu nematanu zana embeu yechibage senzira yekuti vadzividire nzara. Vati vamwe vanhu vari kunzvimbo dzakaita seGutu, Zaka, Bikita nechiredzi vachabatsirwawo nechikafu, asi vati vachatanga kubatsira vekwaChivi nekumwenezi nekuti ndiko kune nzara yakanyanya. Sangano reUNICEF rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu 4.3 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yese. Pavanhu ava, vana vadiki vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vanoda rubatsiro rwechikafu munyika mose. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.